Dynamos yatenga vamwe vatambi vatsva vashanu pamusoro pevatambi gumi nevana avo yakatenga mitambo ya 2020 isati yamiswa. Mutauriri wechikwata ichi Muzvare Von Mangunda vanoti chikwata chavo chatenga Tinashe Makanda, Frank Mukarati, Trevor Mavunga, Newman Sianchali na Luke Museketi pavatambi vavo vemwaka uno. Sianchali abva kuCapes United, Makanda achibvawo kuHighlanders. Murairidzi weDimbare Tondera Indiraya haana kufara nevatambi vaive navo mwaka wa 2019 apo nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika, achiti ari kuda kuvaka chikwata chinokwikwidza zvine mutsindo mwaka uno.
Chati Blomkei vatambi vakati one day vatichaisa muchikwata chedu kuti vati chisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sana ana Capes United, FC Platinum, iwo amava na Highlanders vane makore akati kuti maplayers avari pamwe chete achitamba.
Dimbare yadarikwa nezvikwata zvakawanda mukutamba zvinodakadza, izvo Ndiraya anoti zvinofanira kupera. Murairidzi uyu anoti ari kuda kuunganidza vatambi vanoziva kuti kupfeka juzi reDynamos zvinorevei.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Unoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Pakapedzisira kutambwa mitambo muna 2019, Dynamos yakapedza iri pachinhano chepfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Ndiraya anoziva kuti iko zvino anofarira kuita zviri nani kudarika izvi, sezvo Dimbare ine nhoroondo yekudzinga varairidzi vanenge vatadza kuita zvainoda. Asi Dynamos inofanira kumbomira maroto ekutora mukombe, sezvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here gore rino nemhaka yechirwere checovid-19. Pari zvino mitambo yakambomiswa kusvika musi wa15 kukadzi, apo pachabuditswa matanho matsva nehurumende ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.